Vashitaura nevatori venhaumo Harare, munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association, vaSacrifice Chirisa, vati vatambira tsamba kubva kuna vana chiremba vakuru kana kuti maconsultant doctors yekuti vave kuzokandawo mapadza pasi kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavana chiremba vadiki avo vari kuramwa mabasa. Vachirisa avo vanove zvakare chiremba mukuru vati basa rawandira vana chiremba vakuru sezvo vana chiremba vadiki vave nemwedzi vachiramwa mabasa. Vachirisa vati kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo vanenge vachitoda vana chiremba vadiki vashanda vari parutivi pavo.
Maconsultants vatumira gwaro ravo rekuti mamiriro ezvinhu kuma government hospitals, especially ma central government hospitals, haana kumira musha, and vari kuti havakwanise kunyatsosenza kudischarge their duties sezvaunofanira kuita kana majunior doctors asiko. So in short vari kuti they need majunior doctors kuti vadzokere kubasa, and they are urging the employer kudzosa tsvimbo kana pachishona kuti kana mwana atadza, mwana anotadza asi baba vanokwanisa kudzora chi tsvimbo. Saka patukuya sezima tichiti SHB ngaidzore chi tsvimbo mwana adzoke kubasa. Mwana aripo, like these are junior doctors, they are young guys, but vari kuda basa, and we are here to ensure kuti vanodzokera kubasa zvakanaka without any fear or victimization.
Vachirisa vati chiri kunyanyorwadza kutambudzika kuri kuita varwere muzvipatara zvehurumende sezvo vana chiremba vadiki vasiri kuenda kumabasa, uye vana chiremba mazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu vakambomiswawo basa zvitevera danho rekuendesa vana chiremba ava kumatare rakatorwa nebhodhi rezveutano reHealth Services Board.
Vana chiremba vari kuti masenzero ekubasa acho hakusi kusenzeka. Ndakaona munhu anoda kuitwa operation ndotadza kumuita operation ndasenzei. Ndakaona munhu ari kuda mapirits ndorega kumupa mapirits ndasenzei. So not only are we fighting for kusenzera madoctor chete, but tirikusenzera mapatient, because zvatiri kuda kuti zviitike izvi zvinobatsira. And what we are saying is kuti tirikuda kuti tigadzirise zvinhu so that hatirambe tichingoita mastrike nemastrike. And as Zima, we are committed kuti paite dialogue between the primary employer ne ma junior doctors kuti vanhu vadzokere kubasa. Like mazvamanzwa achitaura, they are prepared kudzokera kubasa, vatoripo. Zimbabwe ndonyika yavo and vatori ready. Nyaya iyi yakangonzi yasovwa, mangwana vanenge vato kubasa, and chedu isusu seZima is to initiate and to make sure that dialogue yaitika and kuti vanhu vakunzodzokera kubasa as soon as possible.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vamutavisi Anele Bebe vati havasi kufara nemashoko akataurwa nezuro nevakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti vana chiremba vadiki vachiri vana vechikoro.
Mashoko etu anongodzokera panzombo 1 yokutanga inyaya yekuti vanhu vakapinda pastrike, industrial action, asi students ndavana chiremba vakatopedza kutodzidza chaiko kuyunivhesiti vakapiwa madegrees avo, and ndivo vana chiremba vari kutarisa varwere vese kuzvipatara. That's why muchiona kuti kubva kwavo kusiya kwavo kwemabasa kwaita maeffects asina kunaka zvakanaka muhealthcare system. And zvimwe zvinhu havazi majunior doctors havazi vanhu voga vaenda kuindustrial action, azi majunior doctors chete. Kune anonzi mid-level doctors, ma HMO nema JMO paku industrial action. Kune ma registrars vakapinda mu industrial action.
Vachiwenga avo vakadomwa nedare remakurukota ehurumende kuti vatungamire nhaurirano pakati pehurumende navana chiremba vari kuramwa mabasa ava vakambodzinga vana mukoti mabasa mushure mekuramwa mabasa. Zvavakaita izvi zvakashorwa nevakawanda avo vaiti vachiwenga vaishandisa chisoja pazvinhu zvinoda nhaurirano. Vana chiremba vadiki vanoti vari kuda kuti hurumende ivape michina yekushandisa muzvipatara, mishonga pamwe nembatya dzekuzvidzivirira kana vari pabasa, pamwe nekuwedzerwa mari dzemihoro idzo dzavanoti dzakafanana nemutero wembwa. Asi hurumende inotiwo homwe yayo yakaboka zvokuti haikwanise kuvawedzera mari. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezveutano vaObadhaya Moyo sezvo vabva vapinda mumusangano navana chiremba panguva yatanga toenda pamhepo. Zvichakadai, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, pamwe neMDCT inotungamirwa namzvare Tokozani Kupe, vashora hurumende nekutora nguva yakareba isingagadzirise nyaya yekuramwa mabasa kwana Chiremba. Crisis in Zimbabwe Coalition yaburitsa gwaro ichiti iri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nehurumende zvokumhanyira kuda kudzinga vashandi vanenge vachiramwa mabasa nepamusana pekutadza kwayo kubhadhara vashandi, ichiti izvi zvave kupinza upenyu hweveruzhinji patambo. Nekune rumwe rutivi, MDCT yakurudzira hurumende kuti iwedzere vana Chiremba nevashandi vose vehurumende mari dzemihoro. Bato iri rakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapindire munyaya yavana Chiremba iyi, uye kuti hurumende ikoshese kodzero dzevashandi sezviri mubumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.